This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 26 2014.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri nichitei zvinoizvi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Mapurisa anosunga vanoita zvekutengesa mumigwagwa kuchiredzi pamwe nevemakombi muHarare.
Gavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangudya vanoti vane chivimbo chekuti upfumi hwenyika hunogadzirika kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka.
Vechidiki vemuZimbabwe vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship votaura zvavari kuita muAmerica.
Tichaverenga tsamba dzenyu nekudaro rambai makateerera.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Sangano reYouth Forum kumasvingo rinoti mapurisa emuchiredzi nhasi ambosunga nekuchengetedza kwenguva inodarika awa imwe chete vanoita zvekutengesa mumigwagwa vanodarika gumi vachivapomera mhosva yekutyora mutemo. Sachigaro wesangano iri mudunhu remasvingo vaMakoshoko vanoti sangano ravo rakatyamadzwa nedanho ratorwa nemapurisa iri sezvo vanhu ava vanga vasina mutemo wavatyora nekuti vari kubhadhara mitero kukanzuro yechiredzi. Studio 7 aina ukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navashoko avanoti vatozopindira kuti vanhu ava varegedzwe nemapurisa.
Ndashamisika zvikuru pandapinda mudhorobha nhasi rechiredzi. Ndaona riri dishi dishi bararamhanya iri batai batai. Mapurisa ezvetarap pamwe chete nevanotengesa vechidiki avo vasina mabasa pamazuva ano vari kuzvibatsira. Vari kubatsirwa nemasangano akaita sana Youth Forum iwavo inobatsira vechidiki nekupa mari dzemaprojects kuti vaone kuzvibatsira sezvo nyika yedu hapana asingachaizivi kuti maindastry ari kufara. Saka ndo patawana nhasi riri bararamhanya tikakahadzika nazvo kuti ako zvii zvava kumboitika zvakare sezvo vanhu ava vange vachitengesa zvinhu zvavo vakapuwa nzvimbo idzi dzavanotengesera nevanhu vekanzuro. Zvadzoka zvondipa kuti indava kochi chiri kumboitika. Zvinodzoka zvotitaridza zvokuti vanotungamira ava havatina chisi nevanhu kana kuti vakomana nevasikana vechidiki vari muZimbabwe.
Mushure mekunge masangana nedambudziko iri matanhapa hamazotorawo imi sesangano.
Ndafonera nekanzuro. Kanzuro ndobva yasvika ipapo ndobva ndambobvunzana-bvunzana navo. Iyo kanzuro ikati aiwa kanzuro yakakupai vechidiki venyu kuti vatengesere. Saka hationisi kuti pane dambudziko riripo. Ndobva ndati kana pasina dambudziko imwe neni ngatichienda kwatorwa vakomana ava nevasikana ava kwavainda kundochengetedzwa tindotaura navo takavamiririra nomuripo tichionesana kuvanhu ava vari bitswe vaenderere mberi nebasa ravo. Sasa nhasi kuti musi wa 26 vanhu vakutora rubhadhara chii marendals avo vatokanganiswa pazuva ranhasi. Rinova iro vamwe vanga vakoraka vanosevenza muhurumende vaya vanofanira kunge vachitenga pane vanhu ivavo asi vakanganiswa kuva ravo rii rekutengesa. Tabva taenda tese kumapurisa tobva randosvika tikaonesana.
Saka pane vazoramba vari mumaoko emapurisa here kana kuti vabhadhara mari dzefaindi vakadzokera kudzimba kwavo?
Aiwa zvefaindi ndizvo zvataramba zvachose nyange nini vanga vachida kuvabhadharisa faindi nekuti hauna sekuti kuna changa chiri chindombi chekuda kuti vatsvage mari kubva kune vanhu avo vashimwa zvikuru kukama mombe zvisina kana mukaka zvamuchose kuda kukama kubudisiswa zvamuchose. Tikati haingazosisa here mangwana kana moikama makamiri iwavo. Ndafanira kuvaudza ndikati aiwa ava vanhu havafaniri kuramba vakachengetedzwa havana kupara mhosva vavabva vateerera nokubva vavadini vavaririsa pasina kana chaji yavavapa.
Vanga vari sachigaro vesangano reYouth Forum mudunhu reMasvingo vaMakoshoko vari parunare kuchiredzi neStudio 7. Mune imwe nyaya, mapurisa emuHarare achishanda nemapurisa ekanzuro vanonzi vasungawo vemichovha vane chitsama. Asi nhengo yesangano rinomirira vanotakura vanhu muguta reHarare vaFarai Muza vaudza Studio 7 kuti vasungwa nhasi havasi pasi pesangano ravo asi kuti ndevaya vanotakura vanhu munzvimbo dzisingabvumidzwi nemutemo. Studio 7 hainawo kukwanisa kunzwa divi remapurisa uye kuziva huwandu hwevanhu vasungwa. Kanzuro yeHarare inoti vemakombi vanofanirwa kupaka motokari dzavo kuna Coventry Road kuitira kuti muguta mufambike. Makombi anotakura vanhu akanyoreswa zviri pamutemo anosvika zviuru zvina. Asi muguta iri munonzi mune makombi anodarika zviuru zvitanhatu ari kushanda zvisiri pamutemo. Direct from Washington. Gavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangudya vanoti vana chiimbo chekuti upfumi hwenyika hunogadzirika kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Mashoko aya anotevera zuva rimwe chete vaMangudya vaparura urongwa hwavo hwemafambisirwo emari kana kuti monetary policy nezuro vachiti upfumi hwenyika hwaderera zvakanyanya. VaMangudya vakati Zimbabwe yainge yangokwanisa kuwana mari inosvika mamiriyoni makumi matanhatu nemasere emadhora kubva kune vekunze mukati memwedzi mitanhatu yegore rino, mari iyi ichiderera kubva pazana nemakumi matanhatu nemashanu emamiriyoni emadhora munguva imwe chete yegore rapera. Vanotiwo zviri kuratidza kuti upfumi hwenyika hauna kumira zvakanaka inyaya yekushomeka kwemari munyika, kuvharwa kwemakambani, kushayikwa kwemabasa uye kuderera zvakanyanya kwezvinhu zviri kugadzirwa nemaindastiri.
Vanotiwo vachaedza kutenga mari diki dzekubatsira vanhu kuti vawane chenji. Vanotiwo hurumende inofanira kujekesa mutemo wekuendesa upfumi kuvatema sezvo vakawanda vasiri kunzwisisa zvopa kuti vasade kuuya munyika kuzotanga mabhizimisi. Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vaCharles Musipa vanoti zvinhu zvakaoma kuti vaMangudya vakwanise kuchinja mamiriro ezvinhu munyaya dzezveupfumi sezvo Zimbabwe ichishandisa mari dzekunze isingadhinde mari yayo. Mashoko aya atsinirwawo nemunyori mukuru wesangano reZCTU vaJafet Moyo avo vanoti Zimbabwe haisi kuonekwawo zvakanaka nevekunze nekuda kwemimwe mitemo yayo.
Ichokwadi kuti hapana neshungu zvokuuya munyika ine history daro, ine gwara rakadaro. Tinofanira kuratidza kuti tiri vanhu tachinja culture yedu yekuita business. But as long avo vagara varipo vaisa mutemo iyi kwenguva yafura vachiripo, hapana munhu anobhiliva kuti magunje anogona kusvika wochinja mutemo inoitiwa neavo vanotonga. Zvinoreva kuti hapana zvaanochinja ende hapana anouya nemari panyika yakadaro.
Munoonawo sei nyaya yemutemo wekuendesa upfumi kuvatema iyi?
Haina kujeka nenyaya yekuti vanhu vamwe chete kutanga nyaya yeminda yakazvakaoneka kuti munhu mumwe chete anongopiwa mapurazi mashanu gumi, kwakuuya nyaya yeupfumi kuvanhu vatema. Vanhu vamwe chete ivavo varingopiwa ivavo futi. Hapana munhu angangoisa mari yake nyika yakadaro because angangotorerwa zvanenge aisa. Kuti munhu zvaashandira kwenguva yakati kuti wanzi 51% yacho chingopa munhu kusina zvaakashandira ongomupa. Handisi kuona kuti munhu ashandira mari yake angangobvuma chito chakadaro.
Sevashandi, muri kumboitawo here hurukuro nehurumende muchiratidzana gwara kuti upfumi hwenyika hunge huchidzokera paya pawanga uri kare?
Yes, tinokurukura isisu tine magwara. Munoziziva kuti nguva yapfuura takambobudisa gwara economic blueprint tinoti beyond ESAP, tange tichipa fungwa kunde zvipi zvinofanira kuitwa after the structural adjustment programs. iyo zino tabudisa rimwe gwaro rinoti beyond the enclave apo chichiedza kuti tinga kudza sei kana kuti the informal economy tingaita ite shoma tikurise the formal sector.
Awo vanga vari munyori mukuru wesangano reZCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare.
Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vasangana naSadzigaro weStanding Committee yeNational People's Congress kana kuti NPC vaJiang Dejian. VaMugabe vari kuChina kwemazuva mashanu kumusangano wakanangana nekutsvaga rutsigiro munyaya dzezvoupfumi kubva kune vezvemabhizimusi ekuChina nehurumende yenyika iye. VaZhang vati paramende yemuChina yakazvipira kushanda neparamende yemuZimbabwe mukusimbisa ukama munyaya dzezvematongerwo enyika neupfumi.
Mangwana vaMugabe vachasanganawo mangwanani vaMugabe vasanganawo nemutungamiri wehurumende yeChina vaLin Kengqiang. Hapana kuziviswa kuti vaviri ava vataura nezvei. VaMugabe vari kutarisirwawo kuenda kudunhu reShaanxi uye reGuangdong murwendo rwavo urwu. Nezuro China neZimbabwe dzakanyorirana zvibvumirano zvipfumbamwe panyaya dzekudyidzana.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tirikutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemtande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Musakangana kuti munokwanisa kutibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri weUkraine vaPetro Poroshenko vanoti remangwana renyika yavo neEurope richazeiwa muMinsk. VaPoroshenko vari kuita musangano nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin muBelarus wekutsvaga nzira dzekupedza kurwisana kumabvazuva kweUkraine uko kwakatanga muna kubvumbi. Vanhu vanodarika zviuru zviviri vafa mukurwisana uko. VaPutin vanoti Russia inofanirwa kuwana mukana wekusangana nevamiriri vevanhu vanotaura cheRussia vari kugara kumabvazuva kweUkraine kuitira kuti ibatsire mukupedza mirizhonga iripo.
Varwi vechikwata cheHamas vanoti vabvumirana neIsrael kumbomisa hondo muGaza. Kurwisana uku kwava nemazuva makumi mashanu kuchiitika muPalestine munzvimbo iri kumahombe kombe kwegungwa reMediterranean. Mumwe mukuru weHamas nhasi ati kumbomisa kurwisana uku kuchaburitswa pachena munguva inotevera muEgypt. Atiwo izvi zvichamisa kuvharidzirwa kwanga kwakaitwa nzira dzekupinda muGaza neIsrael neEgypt zviri kudiwa neHamas zvichagadziriswawo masvondo ari kutevera. Hapana mashoko abva kuIsrael iyo yabomba nhasi zvivakwa zviviri zvine dzimba dzinogara vanhu. Izvi zvaitika Hamas isati yaburitsa mashoko echibvumirano aya.
Dare remuJapan rapa mutongo wekuti muridzi wemuzinda inogadzirwa nuclear muFukushima ndiye akakonzeresa kufa kwemumwe mudzimai akatiza musha wake zvichitevera tsaona yakaitika pakambani iyi muna 2011. Dare rinonzi ratara kuti kambani yeTokyo Electric Power Company ibhadhare mazana mana nemakumi manomwe zviuru zvemadhora kumuri yaHamako Watanabe uyo akazvitungidza moto mushure mekuzvidira parafini mushure mekushungurudzwa. Mutongo uyu unogona kuti kambani iyi ibhadhariswe dzimwe mari. Kambani iyi iri kuronga kubhadhara mari inodarika makumi mana nemasere emabhiriyoni emadhora semuripo wetsaona yakaitika muna 2011. Izvi zvakakonzeresa kuti mazana nemazana evanhu vaigara pedyo nemuzinda wenuclear uyu vatamiswe.
Z zviuru nezviuru zvevanhu muAmerica zvakaungana nezuro mumusha weFerguson, St. Louis mudunhu reMissouri zvichionekana nemutumbi waMichael Brown uyo akaradzikwa nezuro. Brown akapfurwa nemupurisa wechichena Darren Wilson musi wa9 nyamavhuvhu. Kupfurwa kwaBrown uyo ainge ave nemakore 17 kwakakonzera mhirizhonga inotyisa muFerguson, mapurisa akasunga vanhu vanodarika 100 masvondo maviri ekuratidzira.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 nepa 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata pa channel Zim muchishandisa decoder reWisdom kubva pa 9 PM kusvika 11 PM. Kana muri pa Wisdom, tsvagai channel yakanzi CH Zim. Kana muri kunetsekana kuibata, dzimai decoder renyu kwekanguva moribatidza zvakare, moskana zvakare, kuitira kuti munyatsotibata pa channel CH Zim. Channel Zim inotererwa nguva dzose pa satellite TV, pa smartphone nepa internet pa www.channelzim.net.
Vateereri, tinoda kukuzivisa kuti sezvo mishina yeChannel Zim iri kuvandudzwa, zvimwe zvirongwa munogona kutadza kuzvinzwa. Dambudziko iri riri kugadziriswa.
Kunyange hazvo pava nemwedzi vechidiki vemuAfrica vaive muAmerica pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship vapedza zvidzidzo zvavo muAmerica, pane vamwe vachiri muAmerica vakasara vachishanda nemakambani akasiyana-siyana kwemwedzi miviri. Vachiri muAmerica vanosanganisira vekuZimbabwe vashanu. Ntungamiri Nkomo weStudio 7 ataura nevechidiki ava pamusoro pemabasa avari kuita ndokuti panyaya inotevera.
Vashanu ava vanoti vari kufara zvikuru nezvidzidzo zvavari kuwana kumakambani avari kushanda nawo vari muAmerica. Mumwe wevechidiki ava muzvare Irene Chikumbo inyanzvi mukufambiswa kwemashoko nemichina yemazuva ano, uye vari mumwe wevakavamba kambani inonzi Hypercube Hub. Muzvare Chikumbo ari kushanda nebazi rehurumende yeAmerica reUS African Development Foundation, iro rakanangana nemabasa ekusimudzira mabhizinisi achangotanga munyika dzemuAfrica. Muzvare Chikumbo anotsanangura zvadzidza kubva kubazi iri.
Organization and ushanda nawo vari kupa mari nonzi capacity building. Saka kubatsira kunobatsira zveshuwa, hakuna zvekubatsira zvekuti tirikupa food aid.
Senyanzvi yezvemakombiyuta uye kushandiswa kwawo mukufambiswa kwemashoko, Chikumbo anoti achabatanidza unyanzvi uhu neunyanzvi hwebudiriro hwaari kuwana muAmerica kuitira kuti asimudzire ruzhinji rweZimbabwe kana adzokera kumusha.
Pane maexamples akawanda various technologies anogona kubatsira nekupa access to education kana kubatsira vanhu nekurima. Saka inini zvandoda kudzidza kunoko kuti ndinyatsonzwisisa kuti zvedevelopment zvacho zvinoshanda sei, nozobatanidza nezvetechnology nemakombiyuta.
Mumwe wevechidiki ava ndi Abigail Muleya uyo ari kushanda muAmerica nekambani ine mukurumbira pasi rose yeDeloitte Consulting, iyo inopa yambiro kumakambani akawanda munyaya dzemabhizinisi. Deloitte Consulting imwe yemakambani anoremekedzwa zvikuru anoita basa iri, pamwe chete nekambani yeErnst and Young, PricewaterhouseCoopers neKPMG. KuZimbabwe Muleya anoshanda nekambani yeZubo Trust, iyo inosimudzira vanhukadzi kubhinga munyaya dzebudiriro. Basa rake nderekuongorora zvirongwa zvekambani iyi kana kuti program evaluation. Iri ndiro basa rari kuita zvekare kuDeloitte Consulting, asi apa akanangana nezvirongwa zvemakambani akakura zvikuru anosanganisira World Bank. Muleya anoti anofara zvikuru nebasa iri.
pandiri zvinoreva kuti ndasumukira ndakuenda pane imwe level ndakutarisana nezvikuru zvichindiprepare my mind ndichitarisa maprojects edu back home saka ndiri kunyanyofarira basa rangu kunyanya timu yandinoshanda nayo vari kutondidzidzisa ende ndiri kutodzidzawo
semunhu anga achishandira kambani digidiki kuzimbabwe tamubvunza kuti pane zvimhingampini here zvaari kusangana nazvo pakushanda nekambani yakakura uye ine ruremekedzo seDeloitte Consulting
zvakandipa shungu dzekuverenga ndobva ndaverenga ndobva ndadzidza zvavari kuita ndobva ndakwanisa kuita takuma issues atiri kushanda nawo netimu yangu
David Chakombera ari kushanda nekambani yehurumende yeAmerica inonzi Overseas Private Investment Corporation kana kuti OPIC iyo inobatsira makambani ekuAmerica kuvamba mabhizinesi matsva kunyika dzichiri kubudirira Chikombera anoti kushanda nekambani iyi kwatomuvhura pfungwa chaizvo uye kana adzokera kuZimbabwe achabatsira vechidiki kutsvaga rutsigiro kumakambani akafanana neOPIC
chekutanga ruzivo urwu chatanga nekumboudzawo vanhu kuti kune makambani anoita zvakadai so nekuti chinhu chandatoona chero kana muAmerica iyo OPIC yacho inozikanwa but kwete chaizvo mumwe murume andoshandira naye akatoti nemuchirungu anzi OPIC is the best kept secret kuti chinhu chakavanzika chakanaka because anopa mari muAfrica tikadasa kumusha izvezvi vatova nevamwe madeals avari kuita saka kuda chekutanga kungoudzawo vanhu kuti maorganization akadai so ariko nekungoona kuti zvoni kana zvakadaro vangawane rubatsiro sei
mumwe wevechidiki ava nditakunda chingodzo uyo akaita hurukuro nemutungamiri weAmerica vaBarack Obama pamusangano weUS Africa Leaders Summit Chingodzo akaudza vaObama kuti zvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica zviri kuvhiringa mabhizinesi asinei nezvematongero enyika. VaObama vakabvuma kutarisa zvakare mutemo uyu kuitira kuti ushandiswe sezvinodiwa nezviga zveAmerica asi usingatadzise vemabhizinesi vasinei nezvematongero enyika muZimbabwe. Chingodzo ari kuCalifornia uko ari kushanda nekambani inonzi Base Ventures iyo inoona nezveumizha. Sevamwe vake Chingodzo anoti ari kufara zvikuru neunyanzvi hwaari kuwana. Mumwe wevechidiki vachiri muAmerica ndimuzvare Rumbidzai Dube gweta rinoshanda neResearch and Advocacy Unit muZimbabwe. Vashanu ava vari kutarisirwa kupedza zvirongwa zvavo muAmerica muna Gunyana uye kana vapeta zvirongwa izvo vachadzokera kumusha kunoshandisa ruzivo rwavawana mukusimudzira mabasa avo muZimbabwe. Ntungamiri Nkomo, Studio 7, Washington, D.C.
Sangano reZimbabwe Medical Association rinoti vashandi vezveutano munyika vari kuwana dzidzo yepamusoro pamabatirwo anoitwa munhu anenge aine chirwere cheEbola. Munyori mukuru wesangano iri Dr. Douglas Gwatidzo vanoti bazi rezveutano riri kushanda neWorld Health Organization muzvirongwa zvekudzidzisa vana chiremba, vana mukoti nevamwe kuti vanobata sei vanhu vanenge vachifungidzirwa kuti vane chirwere ichi. Vamwe vashandi venyika dzekumawirira kweAfrica vakashaya mushure mekubatwa neEbola vachiedza kubatsira varwere vakanga vabatwa nechirwere ichi. Sangano reWorld Health Organization rinotiwo chirwere ichi chauraya vanhu vanodarika chiuru nemazana mana nemakumi maviri nemanomwe munyika dzinoti Sierra Leone, Liberia, Guinea neNigeria. Pari zvino pane vamwe vanhu vakafawo nechirwere ichi kuDRC. Dr. Gwatidzo vanoti vari kukurudzira mashoko egurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa ekuti vanhu vambomira kushanyira kunzvimbo idzi. Marvelous Mhlanganya uyo Studio 7 aita hurukuro navo kuti tinzwe maonero avo.
Ndingangoti kubva pakangotanga kupararira chirwere cheEbola chekuWest Africa ruzivo rwechirwere ichi rwakasvika kuZimbabwe ruchiburikidza neWorld Health Organization representation iri munomu uyezve neministry yeutano yemuno muZimbabwe iyo yakakwanisa kutumira machiremba emunomu vakatoenda ikoko kuWest Africa especially kuNigeria kuti vanoona kuti zvii zviri kuitika ikoko sezvo ngati machiremba nevamwe vanoita nezveutano vakaita musangano iye atinoti workshop paweekend yapfuura iyi vatakatarisa kuti chirwere chacho chinomboya sei, chinowanikwa sei, chinopararira sei uyezve kuti zvii zvingaitwa nemunhu kuti azvidzivirire. Zvimwe zvezvinhu zvatakaongora ipapo ndezvekuona kuti isusu senyika yezimbabwe tiri papi pagadziriro yekuti chirwere chichapinda muno munyika tinenge tiri panzvimbo yeruzivo here kana tinenge tisina zvatinoziva.
Pane zvirongwa zvamaita pari zvino muri kuti imi makazeya kuti nyika yakamira sei pari zvino, mungati izvo ruzivo rwakamira sei pari zvino munyika panyaya yechirwere ichochi cheibhola?
Ndingangoti machiremba nanevakoti vanorapa munomo ndingati ruzivo rwatipararirei rwekuziva kuti zvakamira sei, uyezve vaya vanoona nezvekudzivirirwa kwezvirwere izvi vakatopiwa ndingangoti mazano ekuona kuti vanoona kuti chirwere hachiita sei hachipararire munyika. And uyezve pakatouya zvinhu zvinoshandiswa nevanhu vanozenge vachizoshanda nekuona varwere ivavava. Saka ndingati gadziriro yekuti pakangoita varwere vanenge vane ebhola yatovapo kunzvimbo dzakaita sema anonzi maport of entry kuya kuya kumaairport nekumaborder post kunosvikira vanhu vekunze, kune zviriko ikoko maclinics nemaholding facilities vanokwanisa kuongorora munhu anenge abva kunze kwenyika. Uko kunofungirwa kunzi ebhola iriko votarisa kuti munhu anenge ane chirwere anga abatsirika sei, uyezve zvii zvingaitwa kuti asaita sei asasangana nevamwe vanenge vasina chirwere ichi. Kugadziriro iripo sokuziva kwandinoita maborder post ese unanyayo ana Churungi vavava Gate Bridge neFobs kwamutaro nePlumtree sekretari wehutano vakatotenderera vachienda ikoko vachinotarisa kugadziriro yenzvimbo idzodzo kuti zvii zvingaitwa kubatsira vanenge vachizoona vanhu ivo vanenge vachipinda munyika vachibva kune nyika idzodzidzo.
Avo vanga vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Medical Association Dr. Douglas Gwatidzo vachitaura naMavilas Mhlanganya uye kweStudio 7 vari paRunare muHarare.
Yasvika nguva yatinoverenga tsamba ngozha dzenyu pamwe nematext message amatumira. Tsamba yekutanga yabva kuna Tembinkosi Stole anoti ari ku4 ways kuSouth Africa. Munyora anoti makadiko Jonga, Blessing and Sandra. Ini ndiri kufara nebasa ramuri kuita rekutizivisa nhau dzechokwadi. Endererai mberi nekutifadza nekuti zvamunoita zviri kudadisa, ndatenda zvangu.
Makadi yenyu, ini ndinonzi Tarume ndiri muno muJohannesburg. Ndinoti tinotenda chaizvo nekuti panhau dzekumusha ndoo patinotodzinzwirawo. Ndinotenda kunyanya Jonga naSandra Nyaira. Mune chipo, rambai makadaro. Thanks guys, mure saiwo muri yekwa Tarume iri kuZimbabwe.
Makadi Blessing na Jonga na udzenyu ndedze mandoro kwati shua. Tinodzibata zvakanaka kuno kuzaka from Blessing Chikanda ndisazita wako.
Makadini vashamarari veStudio 7 zita rangu ndinonzi James Steven. Ndinogara kuChegutu. Ndinoti murambe makadaro nekuti panhau dzechokwadi. Ndinoda kukwazisa Alainisa Pingilani, mukaverenga tsamba yangu ndingafara chaizvo. Muve nezuva rakanaka, tatenda.
Ndini Justice Mushonga kwaZvimba, ndine mubvunzo pamusoro pekadhi riri kunze richashandiswa pakutora mari nezvakawanda asi riri revebato reZANU PF. Tibatsirewo tizive nezvekadhi iri tisati tasvika kusarudzo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinotenda kune Mimose manyora tsamba nhasi.
Tombotarisa nezvemitambo yekuBritain yeBarclays Premier League yakatambwa nezuro. Manchester City yakakunda Liverpool 3-1, koti kumitambo yeSpanish League, Real Madrid yakakunda Kobodo 2-0, uko Rayo Vallecano yakaita mangange 0-0 neAtletico Madrid.
Manheru ano kuSouth Africa, mitambo yakamira yakadai. Ajax Cape Town iri kutamba neBidvest Wits, kutiwo Maritzburg United iri kukweshana neChippa United. Morocco Swallows iri kutamba nePolokwane City.
Vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa mamiriro akaita upfumi hwenyika panguva yevamugabe vari kupema rubatsiro kuChina.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Mapurisa anosunga vanoita zvekutengesa mumigwagwa kuchiredzi pamwe nevemakombi muHarare.
Governor webhanga guru renyika vaJohn Mangudya vanoti vane chivimbo chekuti upfumi hwenyika hunogadzirika kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri.
Nenwenyu Blessing Zulu tokusiyai mina Sandra Nyaira na Standekile Mhlanga.